manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wesvondo ndira 10/2021 makateerera ku Studio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi vanhu gumi nevashanu vofa nechirwere cheCOVID-19 nezuro meya wechitungwiza obatwa nechirwere cheCOVID-19 vanorwira kodzero dzevanhu vochema-chema nekwavanoti kutyorwa kwekodzero dzevanopikisa hurumende nengo dzedare reCongress muAmerica dzokurudzira mutungamiri wenyika vaDonald Trump kuti vasiye basa nenyaya yemhirizhonga Ii ndiyo mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu gumi nevashanu kana kuti 15 vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika nezuro vamwe vanhu mazana masere nemakumi matatu nevapfumbamwe kana kuti 839 vachibatwa nechirwere ichi. Vanhu vafa nechirwere ichi kubva zvachakatanga kupararira vave mazana mana nemakumi masere nevatatu kana kuti 483. Vanhu vakabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira gore rapera vave zviuru makumi maviri nemazana mana ane makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe kana kuti 20,499. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vave zviuru gumi nezviviri zvine mazana mana nemakumi matatu nevapfumbamwe kana kuti 12,439 zvichitevera kupora kwevanhu mazana maviri nemakumi mashanu nevashanu nezuro vanhu vachiri kurwara vanosvika zviuru zvinomwe nemazana mashanu ane makumi manomwe nevanomwe kana kuti 7,577 Kunyangwe hazvo muBulawayo nemuHarare muri imo mune vanhu vakawandisa vari kurwara uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi mumatunhu ose hwawedzera zvave kutyisa kana nyanzvi munyaya dzezveutano mukuru mubazi rezveutano kudivi rezvirwere zvekutapuriranwa Dr. Poshia Manangazira vanoti svondo rino hurumende iri kutarisira kuwana ongororo inoburitsa pachena kuti kufa nekubatwa kwevanhu nechirwere ichi kuri kukonzerwa here nekamwe kamhando katsva kechirwere ichi kakabatwa kuSouth Africa nekuBritain ako kanonzi kanopararira zvakanyanya uye kuuraya vanhu nekubatawo vana vadiki mumwe akabatwa nechirwere ichi mazuva mashoma apfuura ndimeya weguta rechitungwiza vaLove More Michael pamwe nemudzimai wavo kuti tinzwe zvizere tabata vaMichael
na ichokwadi mukoma Blessing kuti takainda kunotestwa kana kunoongororwa tika ma results akabuda ari positive I test iyi kuitwa vachishandisa aya vari kuti ma PCR izvi zvinhu zvakaitika mushumo kunge my wife vakanga vasiri kunzwa zvakanaka miri wavo vaidziya kupera simba mumajoints mose omuni kutemwa nemusoro inewo zvakare ndakaita the same problem yekuti ndanga ndane this mild headache nekupera simba mumajoints mose saka takanga tambozama umbotoro ma tablets or medication imwe kusvikira tazokurudzirwa nzaiwa madima amboenda kuti munotestwa so patakaenda unotestwa ndipo pakazobuda pabuda ma results ari positive sezvari
saka iko zvino muri kupi
saizvezvi tiri mu self isolation uyezve tikutedzera zvakatarwa newo ma home remedies atiri kuzama kuti ninge chitedzera kuti tikwanise kukundawo dambudziko ratiwira kana kuti dendai
ndeipi kurudziro yamuri kupawo vanhu vemuchitungwiza
Tinao zvakare kukurudzirawo vagari vedu vemuchitungwiza kuti chitungwiza inzvimbo inozikamwa ine dambudziko remvura. Inzvimbo ine vanhu vakawandisa zvakare, the third largest urban population or urban settlement in the country. But tisino patinoti pedu kana kuti yatinoti our own source of water tinotomirira kupuwa. Dambudziko iri rakonzeresa kuti muzviborani umo munowanikwa muchinochera mvura veruzhinji munge muchinozara vanhu. Satokurudzirawo kuti kune makomitis mabohol, mawater points committees, aedze nepaanogona pose kumika shuwa kuti kutarisirwa kana zvinosungirwa kunge vanhu vachiteedza panochera mvura apa zvinge zvichiteedzerwa kuitira kuti chirwere ichi kana kuti imo muzviborani musava nzvimbo dzinopararira zvirwere kana kuti zvinoita kuti vanhu vange vachizara zvirwere muzviborani.
Ko mashoko enyu okuruzhinji rweZimbabwe.
Chikumbiriso changu kuti ngatiteedzerei zvatarwa izvi savagari uye sezvizvarwa. Uyezve kune vasiri kunyatsonzwa zvakanaka dai vakuzama kuti vakurumidze kunozviya pavamire so that vateedzere zvinotarwa nezvinodikanwa nguva ichiripo tikwanise kukunda dambudziko nedenda iri rapinda mukati menzvimbo yedu uye rapinda mukati menyika yedu. Tiri pamwe chete tikateedzera zvinongodiwa tinokwanisa kukunda.
Meya wechitungwiza vaLove Mo Michael vachitaura vari parunare kuchitungwiza kwakare. Mukuzeyawo nezvenyaya yekupararira kwakanyanya kwechirwere checovid-19, tabata nyanzvi munyaya dzezveutano uye vaive mukuru wechipatara chechitungwiza hospital Dr. Enoch Maida.
Zvekuti vanhu vagare mudzimba ndozvakatokosha. Muchaona kuti takambotaura chiti nyika yedu inenge isina zvikwanisiro panyaya dzekubatsira kurapa chirwere checovid icho chichi sezvingaedzaniswa nedzimwe nyika dzingava neufumi hwakati wandei. Saka isu tinonyanya kushanda neshoko rokuti prevention is better than cure, kureva kuti kana tiine maitiro angakwanisika kuitika anoita kuti pave nokudzivirira kuti munhu asabatira utachiona hwecovid, ndozvinhu zvinenge zviine donzo guru izvozvo kuti zviitwe.
Ndezvipi zvimwe zvamuri kukurudzira achiremba?
Kureva kuti nyaya iyoyo yekuti vanhu ngavasangofamba nhando, ngavagare mudzimba zvinotovabatsira. Nokuti kana usina utachiona hwecovid iwe nevaugere navo kana mukasangofamba nhando hatitarisiri kuti munganobatira utachiona hwekorona ihoho. Asi kana uri munhu wekuti vanhu vanongofamba vazhinji vacho kazhinji vachinetseka kuti varambe vakapfeka mask sezvinotarisirwa, vachinetseka kuita social distancing iya, vanhu vanongoungana pavaungana, vamwe havana mamask sezvinotarisirwa, vamwe vanongobata zvinhu zvose vasingagezi maoko nemvura ine sipo kana kusanitaiza maoko, muchaona kuti pakupedzisira kugara mudzimba kunobatsira.
Ko kune avo vanenge vabatwa neutachionawo?
Kana uinewo utachiona, chikuru chofana utachiona unenge unawo ndezvekuti vanhu vanotarisira kuti unenge utori ne wakatoita isolate yourself usingakwanisi kuti unge uchispreada utachiona huya kana kuti uwe unotatapuriranwa pana vamwe. Saka zvinotobatsira izvozvo kuti vanhu vagare mudzimba. Kutesta kwanga kungava kwakafanira, asi chikuru chakakosha ndechekuti tikwanise kubatsirana kuti tisaita kuti utachiona hupararire nenzira yekungofamba, nenzira yekungoungana pakawandiwa. Saka izvozvo zvinobatsira kuti vanhu vagare mudzimba. Uye muchaona kuti percentage huru munhu abatwa neutachiona hwekorona vazhinji havaratidzi masimptomu kana kuti havaratidzi kuti varwara nayo, asi vanenge vainayo uye vachikwanisa kuti vapararire chirwere ichocho kuna vamwe.
Zvinozofamba sei pamunhu akadai angakwanise kurapika here?
Saka zvinenge zvakakosha kana munhu agere achiona kuti kuda pane zvandiri kunzwa kana kuti kuda ndakambofamba, utachiona huya hunokwanisa kurapika namasoja omuviri iwe usiri kuparadzira kuna vamwe kana kuti kukonzera kuti vamwe vahobati. Saka nyaya yekugara mudzimba iyoyi yekusangofamba nhando yakakosha kuti vanhu vaitevedzere uye ichenjedzo inobatsira zvikuru.
Nyanzvi munyadzi zveutano uye vaive mukuru wechipatara chechitungwiza Dr. Enoch Maida vachitaura vari parunare muHarare. Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika mamirioni matatu kana kuti 3 million vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muAfrica. Vanhu vafa vasvika zviuru makumi manomwe nemaviri zvine zana nemakumi maviri nerimwe kana kuti 72,121. Vapora vadarika mamirioni maviri nezviuru mazana mana kana kuti 2.4 million. South Africa ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi muAfrica. Dunhu reSadak ndirozve rine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi avo vadarika mirioni imwe chete nezviuru mazana matatu kana kuti 1.3 million. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose wadarika mamirioni makumi masere nemapfumbamwe ane zviuru mazana manomwe kana kuti 89.7 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vafa muAmerica vanodarika zviuru mazana matatu nemakumi manomwe nemaviri kana kuti 372,000. Vabatwa nechirwere ichi muAmerica vachidarika mamirioni makumi maviri nemaviri kana kuti 22 million. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika mirioni imwe chete nezviuru mazana mapfumbamwe kana kuti 1.9 million. Asi vapora pasi rose vachidarika mamirioni makumi mana nemapfumbamwe ane zviuru zvisere kana kuti 49.8 million. Mutungamiri webato rinopikisa MDC Alliance vaNelson Chamisa varushora zvikuru hurumende nekusunga mutedzeri wasachigaro webato iri vaJob Scala, meya weguta reHarare akamiswa basa vaJacob Mafume uye mutori wenhau vaHopo Chingono nevamwe vachiti izvi hazvifaniri kuitwa apo vanhu vari kuedza kurwisa chirwere cheCOVID-19. VaScala avo vari kuHarare Central Police Station pamwe navaChingono vari kupomerwa mhosva yekugovera imwe vhidhiyo yaiti pane mupurisa ainge arova mumwe mwana akafa muHarare, amai vake vachipomerwa mhosva yekuti vainge vatyora mutemo wekuti vanhu vagare mumba. Mapurisa anoti mwana uyu haana kufa kunyange hake akarohwa nemagrass ewindscreen yekombi payakarohwa nemboma yemupurisa uyu. Gurukotari zvemukati menyika vakazembeka zembe vanoti tsika yekuputsa mawindscreen inofanira kumiswa, asi vachikurudzira vanhu kuti vagare mudzimba. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumunyori mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana, avo tatumira mubvunzo kuti tinzwewo pfungwa dzavo panyaya iyi. VaMafume vanonzi vari kurwara vari mujeri umo munonzi makazarisa. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vaChamisa.
Kusungwa kwavaChingono vanova mutori kana mutapi wenhau nemumwe mutungamiri wedu vaJob Scala kana zvakaitwa kuna vaMafume, isu tinozviona kuti izvi imviro mviro nemano mano ekupererwa kwevaripo ava, tichitarisa kuti zvese zvinorakidza umbimbi ndoga kushandisa masimba zvisirizvo kutonga kwechisimba kwechindimba ndimba kana kuparara nekudonha kwemamiriro anofanira kunge achiita kutungamirira kwakanaka kune murao kune mutemo. Isu tinoona sekuti mutemo wemunyika wakushandiswa kuparadza nokurwisa avo vanenge vachionekwa sokuti vanenge vari kudivi risingafarirwi nevarimo muhurumende.
Asika hurumende iri kuti kazhinji iri kusunga vanhu vaChamisa vanenge vachisvibisa zita renyika, uyewo vamwe vasiri kuteerera mitemo yekuti vagare mudzimba munguva inoyi. Muri kuzviona sei?
Maonero atiri kuita ndokuti ndo pakushandiswa nyaya yelockdown kana kuti COVID-19 kuda kudzvinyirira vanhu zvakanyanya uye kuda kuti vanhu vange vari mudambudziko kunyanya-nyanya vachipinda matorongo kana kuti muzvitokis zvinenge zvisina kunge zvine utsanana hwakakwana. Saka zvose izvi tiri kuzviona kuti kuda kuedza vanhu, kuda kukanganisa vanhu, asi isu tiri kukurudzira vana veZimbabwe kuti vasimbe vashinge, nokuti mukaona zvodai mbiro mbiro dzemhanza mapfeka kana zvodai kurakidza kuti pane chava kuda kuitika, onai hore yakuitika, onai mashura kuitika kureva kuti kuda kunaya. Imi munoziziva kuti kana rokwata ariite mbodza ringaoma uye kana inganisa kushikudzira shambakodzi yacho asi zvinotonaka chete. Saka tiri kungoti zvatiri kuona izvi ndokuoneka kuri kuitwa nevari pava nokuti hazviitwi nevanhu vanogarapo kwenguva yakareba.
Munoreve apa vachamisa
zvakaitwa naSmith akaonekwa, zvakaitwa naMugabe vakaoneka, zvichaitwa zvina Munangagwa asi achitooneka hake nokuti tinozviziva kuti kusunga kune kuchitwa vanhu, kumbunyikidza kunoitwa vanhu, korwa kwebumbiro remutemo, zvose izvi zvinenge zviri nzira dzokuda kuzama kuti tsvaro adane tivu. Isu hatisi kuzobviswa panzendo kana rwendo rwedu rwokushanda nerunyararo rwokushanda pamwe chete nevana veZimbabwe kuvandudza kuti donzo reZimbabwe itsva rivepo, donzo rorugare regutsa ruzhinji, rebudiriro rokuremekedzwa kwemutemo, rokugara zvakanaka, rokuwanikwa kwemabasa, rokuti vanhu vave neutano, zvikoro zvichinge zvichigadzika zvakanaka, vanhu vave neupenyu hune pundutso hune chirevo. Izvi hatisi kuzodzokera tichiramba tinazvo. Tiri kuona kuti chimiro chenyika, zita renyika riri kusvibiswa. Yainzi Second Republic yava Banana Republic.
Mutungamiri webato reMDC Alliance vaNelson Chamisa vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tombotarisa zviri kuitika muAmerica. Bepanhau reWall Street Journal rinoti muzinda weWhite House muAmerica wakamanikidza mumwe muchuchisi mudunhu reGeorgia vaByoung Park kuti vasiye basa sarudzo dzeSenate mbiri dzisati dzaitwa svondo rapera, sezvo mutungamiri wenyika vaDonald Trump vainge vasiri kufara kuti vainge vasiri kuferefeta kwavanoti kubirirwa kwesarudzo dzemutungamiri wenyika dzakaitwa muna mbudzi. VaTrump vakakundwa musarudzo idzi navaJoe Biden vebato remaDemocrats, asi vari kuramba kutambira zvakabuda musarudzo vachiti dzakabirirwa kunyange hazvo vasina umbowo. Muzinda weWhite House waramba kutaura nezvenyaya iyi. Zvichakadaro, nengo dzedare reCongress muAmerica dziri kuti vaTrump vanofanira kutorerwa matano ekumanikidzwa kusiya basa, sezvo vari kupomerwa mhosva yekupesvedzera vatsigiri vavo kuti vaite mhirizhonga apo vakapinda mudare kana kuti US Capitol zvine chisimba nemusi wechitatu, vachiti havana kufara kuti vaTrump vainge vakundwa musarudzo dzavanoti dzakabirirwa. Vanhu vashanu kusanganisira mupurisa vakafa mukuratidzira uku kuri kushorwa nevakawanda. Vamwe vari kutiwo vaTrump vakarega kusiya basa voga, muteedzeri wavo vaMike Pence vanofanira kugara pasi nedare remakurukota wovamanikidza kusiya basa. Mutauriri wedare reHouse of Representatives amai Nancy Pelosi vanoti kana vaTrump vasina kusiya basa vega vachasvitsa magwaro kudare kuti rivamanikidze kusiya basa, uye vari kutarisira kuti nyaya iyi ichatanga kuzeiwa mangwana. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vamiriri venyika dzeAustralia, America, Britain neCanada vabatana mukunyora tsamba yenyunyuto vachishora zvikuru kusungwa svondo rapera kwevanhu makumi mashanu nevashanu vekuHong Kong vanorwira kodzero dzevanhu. Izvi zvinotevera mutemo wakadzikwa neChina mwedzi mitanhatu yadarika unonzi unodzvinyirira zvakanyanya vanopikisa hurumende. China inoti mutemo uyu wakakosha kuunza kugadzikana muHong Kong mushure mekunge vanhu varatidzira zvakanyanya muna 2019. Vanoona nezvendege muIndonesia vanoti vakwanisa kuwana matura maviri emashoko emafambiro anoita ndege kana kuti black boxes, zvichavabatsira kuti vaone kuti chii chakapa kuti ndege yaive nevanhu makumi matanhatu nevaviri idonhe nezuro ichangosimuka kubva muguta guru renyika iyi reJakarta. Ndege yemhando yeBoeing 737-500E yakadonhera munyanza, asi yaimbenge yanonoka kusimuka nekuda kwekunaya zvakanyanya kwemvura. Iko zvino tochimboenda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai. Muri Zimbabwe, ndino mukamuchira muchirongwa chedu cheve chidiki. Chandino kupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nasi muchirongwa tine hurukuro nava Obet Masaraure, mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Tiri kutarisa nyaya zviri kuitika muzvikoro panguva iyo nyika iri pasi pechirongwa cheLevel 4 COVID-19 lockdown. Eva Masaraure ndino mugamuchirai muchirongwa. Ngatizei nyaya yatinayo nhasi muchirongwa. Danho rakatorwa nehurumende rekusiya zvikoro zvakavhurwa kuitira kuti vadzidzi vari kunyora bvunzo dzavo vawane mikana yekunyora zvakanaka, asi vasiri kunyora bvunzo vachikurudzirwa kuti vagare mudzimba. Sevarairidzi, danho iri makaritambira sei?
Ranga riri danho risina maturo chose, nenyaya yekuti vana ava vatiri kumanikidza kuti vanyore mazamanishoni vana vasina gadziriro dzavakaita, hadzisi bvunzo dzatingasekera sacrifice my lives evanhu. Vana ava vanga vachipinda mumaschools vasina kutestwa, maticha achuya asina kutestwa, zvaita kuti denda recovid rambe richipararira muzvikoro. Hurumende ingadai yakatanga yaita mamajures ekudzivirira kupararira kwedenda, yoitipa vana mukana wekugadzirira bvunzo, yopa zimuseki mukana wekugadzirira bvunzo, tozonyora bvunzo dzakarongeka munzvimbo dziri safe.
Vadzidzi vari kuwana here mikana yekunyora bvunzo dzavo zvakanaka pasi pechirongwa chelevel 4 COVID-19 lockdown?
Vadzidzi nevarairidzi vari kusangana nedambudziko rekufamba public transport hakuna muZimbabwe, nenyaya yekumonopolizwa kwakaitwa kuchipiwa zupo kuti inge iri yoga inotakura vanhu, iyo isina zvifambiso zvakakwana zvekutakura vanhu. Izvo zvaita kuti vamwe vana vatadze kusvika kunzvimbo dzekunyorera, vamwe vachinonoka, uye pavanofamba vanofamba vachisangana nevanhu vemumacommunities, pachiwedzera kutapura vakazara mumabhazi, chiwedzera kuparara zvekwedenda recovid-19.
Tichitarisa nyaya yePPE, mbatya idzo dzakanangana nekudzivirira kutekeshera kwechirwere checovid-19, pane chatichachinja here muzvikoro? Tinonzwa makurukota ebazi rezvedzidzo vachiti nyaya iyi yakagadziriswa.
PPE inotaurwa kuti yakagadzirwa kunyanya mumanewspaper tichiona ichitaurwa munhau, asi tikatenderera muzvikoro vamwana vachiri kunonyora mazamanishoni vakasunga zvidhende kumeso nenyaya yekushaya mamaski chaiwo. Zvimwe zvikoro hazvina mvura yekuti vana vageze maoko, zvinoperera kwakungotaurwa mumanewspaper topatinozvinzwira, asi kana tava ground hapana chatiri kuona chinobatika.
Aiwa, takunzwa zvakanaka vamasaraure, nguva ndiyo yadyana. Petai hurukuro yedu nekukanda mashoko enyu ekupedzisira kune mhuri yeZimbabwe.
Zamanishoni haangonyorerwe kutika bhokisi rekuti gore ra2020 zamanishoni rakanyorwa raNovhemba. Handizvo mazamanishoni kutarisa kuti vana vatakagadzirira vakavabata zvipi nevasina kubata zvipi. Saka mazamanishoni hatiri kumanikidzira kuti anyorwa aya mazamanishoni asina basa. Tinokurudzira hurumende kuti imise zvairi kuita izvi zvekuramba zvimbunyikidza kuti zvidai vana varamba vachinyora ipo pasina kuchengetedzeka kwakakwana. Imise mazamanishoni atangidzwe kunyorwa patsva, tinyore mazamanishoni chaiwo akarongeka munzvimbo dzakachengeteka vana nevarairidzi. Vana nevabereki tinovakurudzira kuti upenyu ndehwenyu, kana mukange mahwisa mumaoko ehurumende iyo ikatadza kukuchengetai. Chasara ndechekuti kana denda rauya mastatistics ndopamuchakwana tichinzwa kuti kwakati kwarwariwa, kwakati kwafiwa. Ngatichengetedze upenyu, tine nguwana wakawanda wekuti vana vedu vachanyora mazamanishoni zviri safe vachinge vaitawo gadziriro yakakwana. Nevarairidzi tinokuzivisai kuti mune kodzero yekuti kana muchinge tichiona nzvimbo yekushandira isina kumira zvakanaka, mune kodzero dzekuramba kushandira nzvimbo dzine njodzi.
Aiwa, mhuri yeZimbabwe, mabva kunzwa kuna vaObert Masaraure. Tinotenda zvikurusa vaMasaraure nekupinda muchirongwa. Vateereri vose vechidiki, titumireiwo kama voice note paWhatsApp muchititsanangurira zvamuri kusangana nazvo pasi pechirongwa chelevel 4 COVID-19 lockdown. Tumirai mavoice note paWhatsApp panhamba dzinoti +12024650318. Mashoko aya tichamashandisa pachirongwa chedu cheThe Connection nemusechipiri. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tosangana pachirongwa The Connection 8-9 PM muri yeZimbabwe nemusechipiri. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Mike Hove muri yeZimbabwe. Bye bye.
Tinotenda zvikuru Mike. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, munodi pasimba. Yesu simba rangu, simba rangu.
Manero akanaka vatereri. Ndini Tanonoka Wande, ndine mwizve mune chimwe chirongwa chezvechitendero. Nhasi tine mubvunzo unobva kuna Changamire ari kuMpumalanga kuSouth Africa.
Ini ndaitawo mubvunzo, asi mubvunzo wangu ndaida kuti nditsanangurirwewo namufundisi waKennedy Mutata. Ndove ndinosimbonzwa vachitaura zvokuti taungana vafundisi tose tichinamatira nyika kuHarare uko. Inini hangu pamaonere ndinoita ndinoona sokuti zvechitendero izvi ndezvekunyepa, asi chivanhu chiriko pamaonere ndinozviita ini. Nokuti makare kare tichakura pakanga kusina musha waishayikwa bhuru romudzimu rakanga rakapirwa richitonzi sekuru, richidanwa nezita ravasekuru zita romusha. Ende vakuru vechinyakare vaitevedzera chivanhu chavo vachikumbira mvura kumidzimu yavo, kuchinaya mbeswa dzichibva muminda vanhu vachiguta.
Saka chii chachinja naiva Changamire?
Kubva munguva yakauya zvinamato, nhama haichaperi, nyika yakutambura. Vanonamatira nyika, hakuna mhinduro. Vavanotindo vatumwa vachona vanonzi vaprofita ava. Panoenda madzimai evanhu achida kundobetserwa nomuprofita, magumisiro ekubetserwa kwachona vanoguma vapabonde kumukadzi womunhu. Ivo vari vaprofita zvevachiti zvetisu vatumwa tinonamatira nyika.
Izvi zvinokuratidzai chii?
Chitendero chinoreva zvenhema kuti vakafa vachamuka. Tina madzitateguru namadzitateguru edu akafa kare akainda. Hapana umwe here wakambodzoka uvavanotitaridza isu seprofu yokuti kana munhu akafa unozomukazve. Kusiya kwenhoroondo dzokunyepa dzakanyorwa muBhaibheri, uripo here navatana vose najena musoro unoti ini ndakaona munhu wakafa akamuka? Asi zvechivanhu tinozviona nokuti zvinoitika. Kana mombe ikapirwa zvandareva zvemabhuru omusha, inenge ichitoekita kutotaridza kuti mombe ine zvakaigara. Asi vaprofita vanongorira nendimi vachitaura nhema. Ndoda kuti vapapatsano reve ipapo. Sei nyika yavanonamatira zuva nezuva ichiwedzerwa matambudziko? Kana chiri chokwadi kuti chinamato ndo chakanaka vadzimu vakashata, ndatenda hangu ndinokumbira kupindurwa naReverend Mutata. Ndingafara zvakanyanya.
Nhasi zvenyu Reverend Mutata, hoyo mubvunzo wakanangana nemwi.
Tanzwa mubvunzo wachangamire kuSouth Africa vaWande. Mibvunzo yakawanda, asi chirega ndidavire mubvunzo umwe chete wekuti kune simba here kunamata kwevana vamwari kana vachinamata vari pamwe chete, vachinamata Mwari uyu watinonamata muna Kristu Jesu. Ndiri kuti zvine simba vaWande, nokuti Mwari ndiye akatikurudzira kuti mudane kwandiri nezuva rokumanikidzwa. Ini ndichakudavirai. Mwari vanokoshesa zvikuru minamato yevana vavo kana vachinamata kwavari mumweya nemuzvokwadi. Tiri kunamatira kuti nyika yedu ive neutongi hwakanaka, vanhu vagarisane nerugare. Tiri kunamatira kuti nyika yedu ibudirire, zvinhu zvifambe zvakanaka.
Pane zvimwe zvamungabatsira vachangamiri nazvo here?
Mimwe mibvunzo yabvunzwa navachangamiri handigoni kuidavira pano nenyaya yekuti nguva yedu ipfupi. Asi ndoda kuvakokera kuti Mwari uyu watinonamata uyu ndiMwari anorevesa, ndiMwari ari serious kudarika kunamata kwatingaita nedzimwe nzira. NdiMwari anotsvaka kudavira minamato yedu nenyaya yekuti ndiye akatikurudzira kuti tidane kwaari, iye agotipindura. VaWande.
Vachangamire, ndinoimba magutsikana nemhinduro yamapiwa namufundisi Kenneth Mutata. Munoti vatereri, kana muine mibvunzo kana zvamunoda kugovana nevamwe vatereri vechirongwa chedu ichi, tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-301-919-8140. Namba iyi ndeyezvechitendero chete. kusvika svondo rinouya ndini wenyu Tanono Kawande ndichiti musare zvakanaka.
Tinotenda Tanonoka uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Vanhu gumi nevashanu vofa nechirwere cheCOVID-19 nezuro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soko isika tisenda baku VO.